Rio Sim inonzi iri kuda kuti ibhadharwe mari inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemaviri emadhora ekuAmerica. Iyo kambani iyi ichiti haina kubhadharwa kubva muna 2016. Panguva iyi RBZ inonzi yakanga yakaita zvibvumirano nemakambani emigodhi kuti achawana zvikamu makumi matatu kubva muzana. Iyo RBZ yosara nezvikamu makumi manomwe kubva muzana. Asi mumagwaro ayo kumataredzi mosva, Rio Zimu inonzi iri kuti iyo yaingopiwa zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana chete zvemari yegoridhe inenge yatengeswa. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zviri kuitwa neRBZ izvi zvinoita kuti vekunze nevemunyika vanoda kusima mari dzavo vashaye chivimbo nebhanga guru renyika iri.
Dambudziko riripo parizvino nderekuti mufomal economic system hamuna enough foreign currency yekuti government inge ichibhadhara maobligations akaita seamuri kutaura iyayaya nemamwe akatowanda anopfuura mataura aya. Mari zhinji iri kuwanikwa yatingati maunderground economy, muhidden economy.
Izvi zvinotsinirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, ava vanoti kukundikana kweRBZ kubhadhara mari dzainenge yakavirirana nemakambani kunoreva kuti vanoda kuzosima mari munyika vanozotya kupinza mari dzavo. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukare, vanotiwo hurumende inoda mari yakawanda kwazvo kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo zvose.
Paa pachifanira kuva nehurukuro pakati pemakambani aya nereserve bank, nokuti kana munhu uine chikwereti chomunhu, iwewe une chikwereti ndiwo unongochifanirwa kuita payment plan. Saka kana maakuzoona vanhu vaakusvitsana kumatare edzimhosva, it means kuti hurukuro dziya idzi dzaadzifanirwa kuzobudisa apayment plan inobvumirwana. Hazvina kuitika.
Asi vamufukare vanoti izvi zvinonetsa kuzadzisa nechikonzero chekuti nyika haina chairi kuburitsa kana kutengesa kunze kuti iwane mari yekunze iyi, izvo zviri kuzoita kuti RBZ ishandise mari dzainenge ichifanirwa kubhadhara makambani emigodhi aya. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe vanotiwo hurumende inofanirwa kuzadzisa zvibvumirano zvainenge yaita nemakambani.
Zvinokosha zvikurusa kuti Reserve Bank yedu ikwanise kuzadzikisa chibvumirano chinenge yakaita nemakambani. Dambudziko riri kuitika toriziva rekuti pamwe dzimwe nguva mari inenge isipo yakakwana, asi kazhinji kacho mari inenge dzichitaurwa nemakambani aya imari idzo dzavanenge vachifanira kunge vachiwana pane zvavanenge vakatengesa kana kuti vakawirirana neReserve Bank yeZimbabwe.
Panyaya yekuti chikwereti chehurumende chiri kuramba chichikwira, Dr. Chitambara vanoti izvi zvakanyanyo konzerwa nesarudzo dzakaitwa munyika muna chikunguru gore rino, sezvo hurumende yaidhinda mari yakawandisa kudarika yaiwana.
Budget deficit tokutangisa takatarisa gore rino igore rarakati omei nenyaya yemaelections, saka pakaita pressure, I think fiscal expenditure side zvakaita kuti tive nedeficit. Deficit iri kunyanya kuaffecta nyaya yedomestic debt yemuZimbabwe.
Kambani yeRio Zimu handiyo chete inonzi iri kutadza kuwana mari yayo kubva kuRBZ. Imwe kambani yekusouth Africa inogadzira cement yePPC inonziwo iri kuti iri kunetsekawo kuti iburitse mari yayo inosvika mamiriyoni makumi matanhatu yemadhora kubva muZimbabwe. Uwo imwe kambani yemigodhi yeMetalon Gold inonziwo iri kunetsekanawo kuti iwane mari yayo kubva kuRBZ. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwawo nekushayikwa kwemari yekunze munyika iyo inove ndiyo yave kunyanya kushanda. Kunze kwekunge RBZ yagadzirisa matambudziko emari ari munyika, zvinhu zvinonzi zvicharamba zvakaita manyama amire nerongo munyaya dzezveupfumi, izvo zvinozokonzera kuti makambani akawanda zvikuru ezvemigodhi avhare nekupeta machira achibuda munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.